tiri kuda kuti dare ritiindire maenge nemastatements kana kuti zvatakazvirikuzvitaurwa nemukuru anomirira madzishe mudare reparamende uyewo mamwe madzishe takatarisa mapato anokwikwidza nezvesarudzo zvemapendero enyika tikatarisa kubva muna December tiri kunzwa tichainzwa mukuru wemadzishe icharumbira vachitaura ivo pamagadharin anga ari covered bairi panhepfenyuro yezvetv live vachitaura ivo vachidiclara kuti madzishe nezanupf chinongora chinhu chimwe chete ivo vanosapota zanupf ivo nevanhu vavo sevanhu vanogara nevanhu vavo vanofanga kumekashuva kuti vanosapota zanupf uye vanopidzira mutungamiri anenge asarudziwa nebato rezanupf.
Bumbiro romutemo rinoti chinyi nenyaya iyi?
Right, kana ukatarisa bumbiro romutemo wedu ezimbabwe constitution yedu pasection 281 ndo panotaurwa zvinofanira kunge zvichiitwa nevakuru venyika vakaita vemachiefs vana madzishe kuti matraditional leaders zvinonyatsotaura kuti havafaniri kuva mamembers emapato anozviita nezvemapolitical parties. They are not supposed also to act in a partisan manner. Havafaniri kuita further my interests of any political party or cause.
Asi madzishe agara achingotsigira hurumende makore ese aya, munoti vangazorega sei iko zvino?
Wataura ruvara rakasiyana chaizvo, rakanaka kwazvo. Hurumende nezanupiemu zvinhu zviviri zvakasiyana. Kutsigira hurumende chero mapato anokutisa hapitisi hurumende anokutisa vamwe mapato ezvematongerwo enyika zvinhu zviviri zvakasiyana zvinofanira kuzikamwa noruzhinji. Saka panofanira kuva nemutsauko pakati pemapato akamirira zvematongerwo enyika koita hurumende.
Ko madzishe akati hurumende inovatambirisa, inovapa zvinhu zvakaita semotikari, saka vangagoregera sei kuvatsigira? Munoti chinyi?
Sekutaura kwandaita, tinovatambirisa pakupera kwemwedzi aya ari kubato rezanupf. Bato rezanupf rine mahedquarters aro ari kuna Rotenburg. Hurumende dzine mahedquarters adzo ari mumabuildings akasiyana siyana, kana tiri muHarare kana kuti kuna Nabulawayo. Saka zvinhu zviviri zvakatosiyana izvozvo zvinofanira kuzvisisika nevanhu kuti kune bato rezanupf, kune mapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika muzimbabwe. Tinogara munyika inonzi emulti-party state ine mapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana kusanganisira zanupf. Madzishe anotambirisiwa nehurumende. Mari yavanotambira imari inobhadharwa namataxpayer ese. Vamwe mataxpayer vanosapota bato rerdc, vamwe mataxpayer vanosapota bato kana ari kurewo akangosiyana-siyana mazuva ano kana totika repeople democratic party. Vamwe mataxpayer vanosapota zapu, vamwe mataxpayer vanosapota zanondonga. Asi vachiisa mumakofas ehurumende kwete makofas ezanupf. Zanupf ine zvayowo, ine mari dzayo dzainobhadhara vanhu vayowo vezanupf vasinei nehurumende. Zanupf haisi inobhadhara madzishe muzimbabwe. Madzishe anobhadharwa nehurumende, hurumende yemunhu wese uri muzimbabwe. Ndo pane musiyano ipapo.
Nyaya iyi ichanzwika rini?
Pari zvinhu hatizivi hedu kuti nyaya iyi ichanzwika rini. Chenge mapepa acho akafailiwa kudare nezuro uye tichazomirira kubva kuti kana mamwe mapati ese munyaya iyi vanosanganisira vaivo ishe charungira vatii kuti ndivo first respondent national council yemachiefs naminister of local government republic wet and national housing vanova ndivo vanodila nemaissues amadzishe kana kuri kuti vazosevewona deputy sheriff mapepa avo. Kana vane zvavanoda kutaura vachataurawo zvavanotaura. Tichazopiwa zuva apo nyaya ichazonzwika tinoitozvipuwa mazuva acho takupuwa nedare.